Kanzura vemachia Ward 7 kulupane va Juni Mpofu vanoti vari kuita izvi mushure mokuona kuti pane vanhu vakawanda vanokodzera kuwana rubatsiro rwechikafu nembeu vari kunyimwa nekuda kwekuti vanenge vachinzi vari kumapato ezvematongerwo enyika asingafarirwi munzvimbo iyi.
Kune vamwe vakakonzera vanofanirwa kuti vanga vachiwana asi vanga vasingasviki kwavari nekutoti vanga vachitarisirwa kutoti vari kubva mubato rakadai mune zvematongerwo enyika. Tinoda kutotizobata tova neumboo vaita kutigozoziva kuchaivo chaivo kuti vanga vasingapuhwe vachifanira ndevava.
Vampofu vanoti pari zvino masabhuku ndiwo ari kugovera chikafu nembeu uye ongororo yavakaita yakaratidza kuti mamwe masabhuku ari kuita zvematongerwo enyika uye haasi kupa vanhu zvakaringana. Vanoti nekuda kwaizvozvo vari kuumba mavillage nemaward development committees uye vanoti makomiti aya ndiwo achange ari kuita basa iri.
Ndatotanga ipapa pachitogadzirisa mavitical committees edu achazoita kuti tive namawadical committees edu zotora zvinhu achizoendesa kukanzura. Tatoti mavillage masabhuku ese ngaavhomire vanhu tichitevera constitution. Makomitees aya ndekudevelopa nzvimbo dzavo kuti ave iwo anopinda muvanhu achitarisa kuti vakakonzera sototi sewelfare ndiyo inogovera vanhu chikafu mune dzimwe nguva kazhinji kana nzvimbo isati yadeclare kutoti yaita drought.
Vanotiwo makomiti aya ndiwo achange ave kutungamirawo mabasa ebudiriro mumishani munharaunda yese. Vafiso Chivanda vekungai North vanoti zviri kuitwa navamupofu nevamwe vavo zvakanaka chose sezvo achiti chero munzvimbo yavo makadhi emusangano ndiwo anoshandiswa kuti munhu awane rubatsiro rwechikafu kana mbeu kana zvimwe zvekurimisa.
The problem that we are facing is the distribution of input food is partisan. If you are not a Zanu-PF caring member, you cannot be given anything. And the people of Matabeleland, actually, they are very timid. They are not in a position to express themselves.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvashandi nekuchengetwa zvakanaka kwevanhu Dr. Sekesai Nzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Dr. Nzenza vakaudza dare renational assembly mwedzi wapfuura kuti vanhu mamiriyoni maviri nemazana mana vachange vari kuda rubatsiro rwechikafu pakutanga kwegore rinouya uye vazhinji vavo vari kumatunhu emasvingo Matabeleland South neMatabeleland North. Ndakamirira Studio 7 kulupa. Pane ndini Godwin Manguja.